This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechitatu mbudzi 18 2015.
Makateerera kuStudio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vanofungidzirwa kuti vanotsigira mutevedzeri wemutungamiri wenyika muZanu PF vaEmerson Mnangagwa votambiswa nova mubato iri.
Vechidiki muZimbabwe Stephen Wunganai anoitwa sachigaro wavana chipangamazano vechidiki vemuAfrica vachange vari kumusangano wekuzeya kushanduka kwemamiriro ekunze muParis kuFrance mwedzi unouya.
Varimi vokurudzirwa kurima mbeu dzinokurumidza kuibva sezvo mamiriro ekunze ari kushanduka.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Hondo muZanu PF iri kuenderera mberi zvapakuti paumbwe chikwata chevanhu vashanu chiri kuenda kuManicaland kunoongorora amai Monica Mutsvangwa avo vari kupomerwa mhosva neWomen's League yebato iri yekuzvidza mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe. Mutevedzeri wemunyori mubazi remadzimai amai Eunice Sandi Moyo vanoti amai Mutsvangwa vakadziya moto wembavha nekupinda kwavo mumusangano wakatsigira vainge vadzingwa kuvasa chigaro weManicaland amai Happiness Nyakuedzwa avaipomerwa mhosva yekuzvidza amai Mugabe nekusanyarara apo amai Mugabe vaitaura mumusangano wavakaita.
Musangano uyu wakaitirwa kuManicaland mwedzi wapera. Murume waamai Mutsvangwa vaChris Mutsvangwa vanovewo gurukota rezve vakarwa hondo vari kunzivo nevamwe vabude mubato reZanu PF vachipomerwa mhosva yekutsigira chikwata chinonzi chinotungamirwa nemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. KuMashonaland West kunonziwo kwaita kunetsana kukuru mubazi reYouth League yebato iri sezvo paine kurwira masimba nekudzingana mubato. Kunetsana kunonzi kwanyanyawo kumasvingo Mashonaland West neMashonaland East. Amai Mugabe vari kutarisirwa kuita musangano pamurewa center kumashonaland East nemusi wemugovera. Mukuziya mamiriro akaita zvinhu munyaya mubato reZanu PF, tabata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda neTrust Africa vaBriggs Bomber tikavabvunza kuti vari kushamiswa here nezvava kuitika.
On one level zvinoita sezvinoshamisa nekuti kana uchitarisa ringave bato ripi zvaro unofunga kuti pane pavanotiwo vanhu vakarwisana vakakavadzana vanozosvika pakuti ngatibatire pamwe chete nekuti tiri bato rimwe chete uyezve kana takabatana zvinoita kuti tirambe tiine simba. Zvatakuona zvichiitika izvozvizvi muZanu PF zvingatofananidzwa nekupenga chaiko. Munhu anopenga akukatanura hembe dzake, akubvarura hembe, anogona kupisa imba yaari kufanira kunge achigara. Ndozvatakuona, hazvisisina zvazvinonyatsa kutaura. Uyezve maitiro akuitwa nevanhu vamwe vakatofunda chaivo, but matauriro avanoita pamusoro pebato ravo uyezve nemutungamiriri wavo zvinhu zvainotarisirwa kuti zvingave zvaigona kuitikawo maybe mazana maviri mazana matatu yemakore apfuura nguva iyaya yainzi feudalism, kwekuti kwainzi mambo anogona kungoti ndipe musoro wemunhu ndamburei, kana ndafa ndakuvigwa nondiviga nemhandara dzese dzemumusha.
ZANU PF vamwe vanoti inoita semakudo ekuti nguva zhinji vanongogara vachirwisana, asi kana pauya muvengi voita achirwirangwe. zviri kuitika muzanu PF izvi munongedze here wekuti vanopikisa havana kunyatsosimba?
Ne pane rimwe danho zvinoratidza kuti tinovapawo mukana kuva opposition isina kunyatsa kuorganizika nekusimba panguva ino. Asi takatarisawo zvenyaya iyoyi zviri pachena kuti ZANU PF iriko nhasi haisiriyo ZANU PF yanga iripo kare yataiti yaigona kunge ine inonzi hegemon.
Vanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reTrust Africa vaBrics Bomber vari parunare muHarare.
Mumwe wevechidiki muZimbabwe, Stephen Unganai, akasarudzwa kuva sachigaro vana chipangamazano vechidiki vemuAfrica vachange vari kumusangano wekuziya kushanduka kwemamiriro ekunze. Musangano uyu uchaitirwa muParis kuFrance mwedzi unouya uye wakarongwa nemubatanidzwa wenyika dzepasi rose. Unganai, uyo anove mutungamiri wesangano reGlobal Youth Foundation Zimbabwe, anoti ari kufara kuti akasarudzwa nezuro pamusangano weWorld Bank Youth Summit on Financing for Climate Change uyo wakapera muWashington DC nezuro. Unganai anoti shuviro yake ndeyekuti hurumende dzemuAfrica dzikoshese zvirongwa zvekupa ruzivo kune veruzhinji pamusoro pemamiriro ekunze. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 ataura naUnganai kuti tinzwe zvizere nezvenyaya iyi.
Ndawana ndichiremekedzwa kuitwa chairman weAfrican Youth Panel on Climate Change.
Zvinorevei izvi? Tinoona kuti manga muri pamusangano mukuru wekutarisa mamiriro ekunze pasi rose.
Izvi zvinoreva kuti sema youth ndichange tichishanda pamwe chete kuti tinyore bumbiro richasamitwa kuvatungamiriri venyika vachasangana kuParis mwedzi unouya.
Zvakakosha sei kuti imi vechidiki muwanikwe muchipinda pamisangano yakadai nyanya wakamirira nyika yeZimbabwe?
Tikatarisa muZimbabwe, vechidiki vedu vari kusiyiwa munyaya dzakawanda dziri kutiafekta kazhinji. So climate change ndeimwe yenyaya iri kutaurwa pasi rese mazuva ano. Tiri kuona kuti mamiriro ekunze ari kuchinja, zviri kukonzereswa neku pisisa kunaisa kwemvura, zviri kukanganisa even zvirimwa zvatiri kurima, miti tiri kutema hatisi kuzoonekwa tichisima zvakare. So inyaya iri kuafekta vanhu vari kuZimbabwe kazhinji, vari kumamisha, maordinary Zimbabweans. Saka sekumiririra kwataitawo Zimbabwe taonekwa tichikwanisa kunge tichitaura nyinawi, tichiadresawo machallenges ari kusanganikwawo nenyika yedu yeZimbabwe.
Tichinyanyotarisa kumaruva tinoona veruzhinji vari kuchema ivo kuti mvura haisi kunaya, uyezve mazuva apfuura akanga kuri kunyanyopisa zvisinganyatsonzwisisike. Imi pane misangano yamaita yezvii chaizvo zviri kunyanyoitika zviri kuita kuti izvi zviitike?
Tiri kukonzeresa mamiriro ekunze kuti achinje. Tikatarisa medu muAfrica, nyika dzedu dzizhinji tinoshandisa gas, motikari dzedu dziri kuunza hutsi hwakawanda, maindastri yedu ari kucreatawo hutsi hwakawanda. Hutsi hwedu uhwo huri kukanganisa machinjiro ekunze pakuti kwakupisisa, kwakutonhoresesa, kwakunaya. And tiri kutema miti. Miti inotibatsira pakufema mhepo yakanaka chaizvo. Saka kana tisisina miti tatema yese, hatichakwanisa kufema zvakanaka. Ende zviri kukonzeresawo kuti kunge kuchipisisa and mamiriro ekunze achinge achichinja kazhinji.
Mutungamiri wesangano reGlobal Youth Foundation Zimbabwe, Stephen Unganai, achitaura naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 ari muWashington DC. Direct from Washington,
the voice of America, VOA. Vana veZimbabwe vakawanda vari muSouth Africa vanonzi vari kupara mhosva dzakasiyana-siyana dzinosanganisira kuba dzimotokari, kupaza mudzimba kanawo kuponda pamwe nekubata chibharo. Svondo rino chete varume vana vanonzi zvizvarwa zveZimbabwe vakapfurwa vakafa muzviitiko zvavainzi vaida kuba mudzimba. svondo rapera zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinonzi zvaive muchikwata chembavha gumi nembiri dzinonzi dzakasunga varume vaviri ndokuvakanda mudziva pedzezvo kwavi kubata chibharo mumwe wemadzimai maviri vaive nevarume vekukandwa mudhamu ava
vamwewo ndo vanonzi vari kupara mhosva diki dzakasiyana siyana zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakataura nevatori venhau munyika iyi zvakati nyaya dzeumbavha idzi dzinokwira zvikuru nguva ino yekutarisana nezororo rekisimusi nekuti vanhu vakawanda vanenge votsvaga mari dzekutakura kumusha kuti vaonekere kushayikwawo kwemabasa pamwe nekunetsa kwemagwaro ekuti vanhu vagare pamwe nekushanda munyika iyi zviri pamutemo ndizvo zvimwe zvezvinhu zvinonzi zviri kutuma vamwe kuita mabasa erima aya asi mukuru wesangano rinoshanda nezvizvarwa zveZimbabwe muSouth Africa reZimbabwe Exiles Forum uye vari gweta Advocate Gabriel Shumba vanoti mhosva zhinji dzinoparwa munyika iyi dzinoparwa nezvizvarwa zveSouth Africa kwete semaburitsirwo ari kuitwa nyaya idzi ekuti vekunze kwenyika ndo vari kupara mhosva dzakawanda
zvine ino kuti muZimbabwe nhasi chatinoona ndechokuti kazhinji chatingatanga kuti tinganenera maSouth Africans bache zvavo nemaonero avanoita vanhu vanobva kune dzimwe nyika in fact havavafariri zvokuti panongopariwa mhosva nomunhu unobva kune imwe nyika zvinobva zvatekeshera kwese kwese zvichiita sokuti chinhu chisati chamboitika asi zviri zvinhu zvongogara zvichiitika kana vanhu vakatarira macrime statistics akabudisiwa navaria pieha last week or last 2 weeks ekupakwa kwemhosva zhinji dzacho mhosva hadzisi dzakamboende dzemaforeners asi masouth africans nokuti vanhu vagara vachingovengawo dzimwe rudzi pakangoitika mhosva inenge yapagwa nomunhu anobva kumwa inobva yanyanyopiwa mukurumbira kudarika dzimwe mhosva then chechipiri vanyori venhau nevaya vanoverenga nhau kana kuti vanenge vachifambisa zvamashoko ezvinhu zviri kuitika vazhinji vavo vane mhosvavo yekuti pane munhu unobva kune imwe nyika anenge aita chinhu chakashata zvinobva zvapiwa mukurumbira zvikuru pamafront pages emanewspaper kana paredhiyo zvinobva zvaitwa izvo maheadline saka inenge iri nyaya yekuti zvinobatsira kuvenganisa vanhu asi zvisiri izvo zvinenge zviri kuitika pasi
saka ndedzipi mhosva dzamungati dzinonyanyoparwa nezvizvarwa zveZimbabwe
kazhinji pavanonenegwa mhosva mhosva dzavo dzedzisingova diki sokuti mhosva dzokui vari kumamaini ayaya mamaini migodhi inenge yakarasiwawo yakavhagwa nechakare kare vachichera vari pasi zvisiri pamutemo then unogona kuwanawo vari vanhu vanonenegwa kuti kupinza fodla dzakaita sana Kingsgate dzokuZimbabwe zvisiri pamutemo pabhodha ndezvimwe zvavanonenegwawo but zvemarobaries nemamwe atingati macrimes akakura maZimbabweans haanyanyi kupinda asi kazhinji unowana kuti panongonenegwa muZimbabwe sezvakamboita kuDeep Sloot unotowana munhu achipisiwa achiitiwa zvese zvinohlisa achitakwa namatombo
asi kavashumba pane zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakabuda mudzinhau imomo zvichinge zvatokwanisa kuziva vakapfurwa ava saka chingazoita kuti kusanzi maZimbabweans ari kunyanyopara mhosvawo idzodzo chii vanhu vachibuda pachena vachiti tinovaziva
ndingangoti izvo hatisi kuzviramba kuti panewo maZimbabweans anenge achiita zvinhu zvakashata muSouth Africa but ndichinge tabvumirana kudaro chatiri kureva isusu yeZimbabwe Exiles Forum ndochokuti kazhinji zvinhu zvacho zvinopiwa mutindo hazvisina kufanira kupiwa
tanzwa muchito vanonyora nhau ava vanenge vari kuunyorawo nezvisizvo zvii zvamungakurudzira kuti dambudziko iro rigadziriswa
chikuru chatingakurudzira vanhu vemapepanhau neimwe midhiya yese ndezvokuti vanoda kuti paitwe training kungoti vadzidziswe manyorere enhau asingawedzeri kupokana kunoitika mukugarisana kwavanhu masouth africans namazimbabweans nemamwe marudzi
vanga vari mukuru weZimbabwe Exiles Forum uye vari gweta Advocate Gabriel Shumba vari parunare muJohannesburg, South Africa. Direct from Washington,
the voice of America, VOA. Makateerera kustudio 7 tiri kutefenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Vakambomiswa basa semutungamiri weFIFA vase Blatter pamwe nemukuru wenhabvu muEurope vaMichel Platini varasirwa kupikisa kwavanga vachiita kumiswa kwemazuva makumi mapfumbamwe kwavakaitwa neEthics Committee yesangano iri. Kuraswa kwekupikisa kwavanga vachiita kunoita kuti vaPlatini vasabvumidzwe kushanda semutungamiri wenhabvu muEurope uye havabvumidzwe zvakare kukwikwidza musarudzo dzekutungamira FIFA dziri kuitwa muna kukadzi gore rinouya, uko vaBlatter havachabvumidzwe kupinda muhofisi yemutungamiri weFIFA, basa ravaiita kwemakore gumi nemanomwe.
Kurwiswa kwezvipatara muAleppo kuri kuitwa nehurumende yemuSyria kwasiya guta iri riri parumana nzombe, sezvo vana chiremba vanosvika zvikamu makumi mapfumbamwe nezvishanu kubva muzana vatiza kusungwa kana kuurayiwa sekutaura kwesangano reFysicians for Human Rights.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutevenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Sangano Environmental Management Agency kana kuti EMA riri kukurudzira kuumbwa kwemutemo unorambidza kushandiswa kwemapepa anoisirwa chikafu kana kuti makeylights senzira yekuedza kuchenesa guta reHarare. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipanya iye.
Kutadza kuri kuita kanzuro yeHarare kugara yakachenesa guta iri nguva nenguva kwakonzera kuti veEMA vanyunyute zvikuru nekuwanda kuri kuramba kuchiita marara. Izvo zvinonzi nesangano iri zvinogona kukonzeresa kunyuka kwezvirwere. Vanoona nezvekuburitswa kwemashoko musangano reEMA vaLibert Mugadza vanoti pave nekubvumirana pakati pesangano ravo nevemakambani anoshandisa makeylights nemaplastic anoshandiswa mukutakurira chikafu kuti makeylights ambomira kushandiswa senzira yekuedza kuchengetedza utsanana.
Donzo redu remusangano unohurari rekuti tiunze vanhu vari kuisa zvavanotengesa mumaplastic, zvingave zvigubhu kana vanopackage nemaplastic, uye nevanoshanda nekeylight semafood vari mune zvekuita nezvechikafu. Tavaunza taida kuti tikurukure kuti todii kuti tigone kuti zvavatengesa maplastic acho nemakeylight acho agone kuguma abva zvekare asave dambudziko munharaunda, asi agume adzoka agogona kushandiswa zvekare kuti tidzikise dambudziko remarara anobva kuplastic nekumakeylight.
VaCosmas Mudzingwa avo vanoshanda neimwe kambani inoita zvekunatsurudza zvinhu zvinomboshandiswa kuti zvigoshandiswa zvakare vanoti vanobvumirana neveEMA kuti makeylights arambidzwe kushandiswa, vachiti hakwanise kushandiswa kanodarika kamwe chete. VaMudzingwa vanotiwo kutakura makeylights chinhu chinonetsa zvikuru nepamusana pekuti anongoraswa nevanhu pese pese, zvinoita kuti makeylights aya ange asiri panzvimbo imwe chete.
Isusu we need total participation yemunhu wese, from the government angova maretailers angova manhingi mamanufacturers emaproducts acho iyayo, like what no collector. We are using our own money, our own transport. We'll give you like the means as what it, no collect a pet 10-ton truck. And it goes out to the otherwise 800 to a ton. Whatever, 800 to a ton, you track it to $100. The cost of the pet, it would be less than $50. Saka, well, it's a big challenge. Saka, a few companies, but need transport to, but not always. But probably we need tracking once a week. They're helping us. So we need total participation in Yemu retailers who go to data per never cut, the following data per never cut, to what I say, go collect omni shaganaka and do challenge at now you transport here.
VaJameson Muchakata avo vane chitoro chinotengesa chikafu pakati pedhorobha reHarare uye vachishanda zvakare munyaya dzezveutano vanoti vanobvumirana nepfungwa dzekuti makeylights arambidzwe kushandiswa, vachiti makeylights aya akaramba achishandiswa anogona kukanganisa utano hwevanhu vazhinji pamwe nekukonzera kuvharika kwepombi dzinofambisa mvura muguta.
Zvinhu izvozvo ndinoona zvichifanirwa kutarisiswa kuti zvashandiswa sei nokuti pasi pano ndepedu kuti isusu tigare zvakanaka and kana tikasakwanisa kuzvichengetedza isu pachedu no one hapana anokwanisa kuzotibatsira tisu tinofanira kunge tachiita make sure kuti zvinhu zvatiri kushandisa tazozvichengeta kupi so tichitarisa izvezvi zvimakelite nemamwe maplastic bottles ari kupekerwa chikafu tiri kuita dambudziko rekuti zviri kuzosara zvakaunganidzwa zvosvibisa nzvimbo kuzoshayirwa nzvimbo yekuti tingazvichengetedza because zvizhinji zvacho zvinotoda makore akawanda kuti zvidikombose
vamuchakata vanoti makelites aya anofanirwa kuchengetwa munzvimbo dzakakodzera kana achinge ashandiswa vachiti kupisa makelites aya kunogona kukonzera zvirwere zvakawanda zvakaita sechirwere chegomarara mukuru wekambani yeInterfresh vachawanda rukuni vanokurudzira vanoshandisa makelites mukurongedza kuchikafu kuti vashande pamwe chete nekanzuru pamwe neveema mukuona kuti makelites aya arasirwa munzvimbo kwadzo zvinoita kuti guta rigare rakachena
zvabuda mumusangano uyu zvinoratidza izvo kuti tinofanira kubatanidza pfungwa dzedu tikwanise kurecover waste kana kuti marara anobva mumabhodhoro aya asi izvi kuti zvikwanisike zvinoda mari mari ichibva iyo kuindustry industry inofanirwa kupa mari inoenderana netsvina kana kuti marara ezvigubhu izvi yaari kucontributa kubva kumagadziriro avari kuita zvikafu zvavo
zvichakadai mutungamiriri wesangano repassengers association of zimbabwe vatafadzwa george goliath vanoti kunyange hazvo vanhu vanofamba nemakombi varivo vanowanzorasa makelites aya pese pese pavanenge vachifamba kurambidza vanhu kushandisa makelites aya kunogona kutadzisa vanhu vakawanda kuwana cheuviri sezvo vanhu vazhinji vave kuita mabhizimusi ekubika kuti vakwanise kuraramisa mhuri dzavo vagoliath vanoti vanhu vakawanda vave kushandisa makelites senzira yakachipa uye ine utsanana mukurongedzera chikafu hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wekanzuro yeHarare vamichael chideme kuti tinzwe divi rekanzuro yavo panyaya iyi ndakamirira studio 7 muHarare ndini thomas chiripasi
vabereki vemumusha wemuchesu kubhinga vanoti nhamo neurombo kwavari zvicharamba zvakavanamira sechikwekwe sezvo vana vavo vavaiti vakadzidza vaizoshandura upenyu hwavo vari kutadza kuenderera mberi nedzidzo patricia mudadigwa anoti panyaya inotevera
vagari vekumuchesu nzvimbo ine makiromita anodarika makumi masere uchibva mudhorobha rebhinga vanoti havana chikafu chekupa vana vavo sezvo vasina kuwana gohwo rakanaka mumwe wevanhu ava amai aida sibanda vane vana vaviri vanofanirwa kunge vachienda kuchikoro asi amai sibanda vanoti vana vavo vakatorega kuenda kuchikoro sezvo kusina chikafu chekuti vadye vagofamba makiromita anosvika manomwe kuti vaende kuchikoro zuva rega rega
nyaya chikoro ka vana havasi kuenda kuchikoro nenyaya yenzara takakosera kuti vana varege kuenda kuchikoro kwakusina mvura yakawandisa saka zuva ratopisa zvinhu zvese zvanga zvakarimwa muminda saka ndizvo zviri kukozesa kuti vana varege kuenda kuchikoro
mumwe mugari wekumuchesu muzvare chimwemwe muleya vanoti vari kukumbirawo kumasangano akazvimirira kuti avabudisewo mupfumbu yavari nemhuri yavo
mvura isati yanaya zvakanaka last year zuva rakawandisa kudya mumunda kwakatopiswa nezuva so ikwezvino vana vechikoro vari kuavagoni kuenda kuchikoro neproblem yenzara so zvaitika taingombokumbirawo vanobetsera vana vedu kuti vakwanise kudzidza vakwanise kuenda kuchikoro vakaguta
mumwe mugari wemunzvimbo iyi vanyoni membwe vanoti pamusoro pedambudziko rechikafu vane dambudziko zvakare remvura yekunwa nekushandisa mudzimba izvo zvoita kuti nzvimbo shomanana dzasara dziine mvura dzinge dzichishandiswa nezvipfuwo zvavo
vana vachikoro vari kudhiropa mumaschools nenyaya yenzara nenyaya yemvura hatina masources emvura hatina madhemu
gwaro rakabudiswa muna chikunguru wegore rino nesangano rinoona nezvavanotambura rezimbabwe vulnerability assessment committee rinoti vanhu vanosvika mirioni imwe chete nemazana mashanu ezviuru vazhinji vavo vari vekumamisha havana zvekudya zvakakwana. Nyanzvi munyaya dzekurima dzinoti hurumende yeZimbabwe iri kutadza kuzadzikisa chisungo chayakaita kutanga kwegore chekuti hakuna mwana womuZimbabwe achashaya chekudya. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka muZimbabwe, izvo nyanzvi dziri kuti zviri kukonzerwa nekutadza kuronga zvunhu kuri kuitwa nehurumende yeZANU-PF. Nyanzvi idzi dzinotiwo kubva pakabvutwa mapurazi avachena achipohwa vakuru vakuru muZANU-PF pasi pechirongwa chekuendesa ivhu kuvatema, zvinhu hazvina kuzombomira zvakanaka munyaya dzekurima neupfumi. Ndakamirira Studio 7 kuBinga, ndini Patricia Mdadigwa.
Zvichakadaro, varimi varikurudzirwa kuti varime mbeu dzinokurumidza kuibva sezvo mvura yanonoka kuturuka uye vamwe varimi vari kushaya zvikwanisiro zvekurimisa. Nzvimbo zhinji dzenyika hadzisati dzawana mvura, izvo zvotemesa varimi vakawanda musoro. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutungamiri weZimbabwe Commercial Farmers Union vawanda Chabikwa kuti tinzwe nezvematambudziko atarisana nevarimi.
Mabhanga edu haasikuona akasununguka kukwevesa mari tine mukurima umu, nokuti vano vari kuona tekuti kurima kunenge kune high risk nenyaya yekuti madhiraudhi awanda, nenyaya yekutiwo varimi vacho profit hatinyatsobuda nekuti cost of production yacho iri pamusorosoro. Toenda mbeu dzacho dzarimwa nemurimi dzaakutenga mapuraizi acho akaderera. Saka tine nyaya yekuti producer price inge ichinzi look at the market, look at the international market and yet cost of production really higher than the international. Ndopaita dambudziko. Saka inyaya yeviability ndeimwe yatikuona mabhengi vachitya vakupedzisira kuti kuti tikutochikwereti ndonge watipa matitle deeds embalari building iri mutown. Zvinova zvizhinji zvavarimi havana izvozvo.
Ko iwo mamiriro ekunze aya muri kukurudzira kuti varimi vaite sei?
Varimi tiri kuati kunze hakuva kumira zvakanaka. Ngatitarisire kurima mbeu dzinokurumidza kuibva zvisingate mwaka wakareba. Mbeu dzacho dziriko, tichibage mbeu dziriko. Tikakurudzira zvekuti tine mbeu dzedu dzatingasipa tinadzo munyika muno, dzatinongokwanisa kuti masmall grains dzakaita sezviyo, munga, mapfunde.
Mutungamiri weZimbabwe Commercial Farmers Union vawanda Chabikwa vari parunare muHarare.
Tombotarisa zvabuda mitambo yenhabvu yatambwa nhasi. Dongo Sawmills 1, Dynamos 2, Wange 2, Islanders 4, Flame Lily 1, FC Platinum 1, Capes United 3, Aumine 0, Buffaloes 2, ZPC Kariba 1, Kotu Harare City 1, Wawa 1, Cholocho FC 1, Chicken Inn 1, Chapungu 0, Triangle 0. Mune imwe wenyaya, mutambi weragbi weku New Zealand aive nemukurumbira zvikuru Jonah Lomu akashaya nezuro nechirwere cheitsvo. Lomu anga ava nemakore makumi mana ekuberekwa.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa dambudziko rakatarisana nevarimi panguva iyo mwaka wekurima watanga.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext message panamba inoti 1-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuti tigokufonerai.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare.
Vanofungudzirwa kuti vanotsigira mutevedzeri wemutungamiri wenyika muZANU-PF vaEmerson Munangagwa votambiswa nhova mubato iri.
Wechidiki muZimbabwe Stephen Vunganai anoitwa sachigaro wevana chipangamazano vechidiki vemuAfrica vachange vari kumusangano wekuziya kushanduka kwemamiriro ekunze muParis kuFrance mwedzi unouya.
Varimi vokurudzirwa kurima mbeu dzinokurumidza kuibva sezvo mamiriro ekunze ari kushanduka. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri ndichiti murari zvakanaka vateereri.
Nenwenyu Blessing Zulu ndokusiya maoko aMavelas Mhlanganya uye naChris Gande munhau dzechirungu.